Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanorohwa zvakaipisisa vari muhusungwa. Mapurisa nemasoja opinda mudzimba dzevanhu munguva dzehusiku achirova nekusunga vanhu vanoti vari kutsvaga. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObed Masaraure, vamiswa nhasi pamberi pedare vakanzi vagare muchitokisi kusvika musi wa25 ndira. Vamasaraure vange vaine maronda kubva mukurohwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa kubva nezuro pavakasungwa. Tabata munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObed Masaraure vapinda mudare rezimhosva nenguva dza2 o'clock masikati, endi dare iri harangotaura kuti vaObed Masaraure vanoziva mhosva yavo. Inini ndataura navaObed Masaraure vasati vapinda mudare rezimhosva, ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro. Musha wavo wakaparadzwa, mawindo zvese nemadoors, even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda.
Saka vamwe vesangano revarayiridzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi?
Ya, patiri panapa pakaoma nekuti izvezvezvi ava SG Secretary General vari remanded kugoro munzi. Ndakanovaona futi musavato vando vakatotanga kutorwa. Vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvidhibha zvinoratidza kuti mapurisa kuti vanogarawo ikoko. Saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yeARTVZ haina kumira zvakanaka. Kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nokuti hurumende yedu haisati yapindura. Kunyange vatungamiri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei, izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa in US dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo. Hapana sataurwa nehurumende yedu.
Avo vanga vari munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura parunare vari kuHarare. Mapurisa nemasoja anonzi ari kupinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu vanenge vakazvigarira havo mudzimba dzavo zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zvinonzi masoja arara achirova vanhu mudzimba kunzvimbo dzakaita seHighfield, Southley Park, Warren Park D pamwe neHopley Marare uye nekumarondera. Mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu vane chitsama vasungwa nhasi kumarondera pamwe nekubulawayo mairirana nekuratidzira kwakaitika svondo rino kwakanga kwadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiriri weHashtag Tajamuka vapromisi mukwananzi vanoti havasi kufara nekupindirwa kuri kuitwa vanhu mudzimba vachizvindikitwa nemasoja.
Nemasoja tisi kufara nayo, tiri kunzwa kuti kuna naHopley, Epworth, Southley Park nekuna namarondera masoja anga achipinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu. Kune dzimwe nzvimbo vanonzi hanzi vakaudza vanhu kuti ngavamadzimai abude, varume vabude mudzimba, vakasara vachibata madzimai chibharu. Izvi hazvisi zvinhu zvakakodzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kuti zvipere, masoja ngaadzokere kumabharaki, kusare mapurisa arovandu vanozikanwa nenyaya yekuchengetedza mutemo munyika.
Mutungamiri mboka reveshidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaHappy Chidziva vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwenhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichisungwa zvichitevera kuratidzira uku.
Vazhinji vemaMP vedu vari kusungwa kusanganisa Honorable Amos Chibaya, our national organizer, Livingstone Chiminya, chairperson we Youth Midland South, Lloyd Mkapiko, MP we Redcliffe, ari zvakare organizer we Midlands North. Tichienda mberi tichiona makanzelers asungwa nyika yese, settlement Chikwinya, MP weMbizo. Tirikuona izvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende apo iri kumanikidzira kuti itore nyaya the citizens action yakaitwa mazuva adarika kuti vaiti yakatungamirirwa nebato reMDC Alliance.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, vachiti zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvaiitika panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe.
Zvunhu zvinoti bata zvikore ndezvunhu zviri kunze kwemutemo, uyezve tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kuri kuramba kuchienderera mberi pahurumende yamunangagwa. Vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti zvekumbunyikidza vanhu, zvekuchichidzira vanhu, zvinhu zvanga zvapera kare, asi tiri kuona kuti hurumende yamunangagwa hapana chayasiya pane zvaiitwa naMugabe. Vatora kana ndingati matactics aishandiswa naMugabe ekuti vana veZimbabwe vakataurawo, vakada kuti vataurewo zvinyuito zvavo. Zvinobva zvinosanganisa kuti pavanotaura zvinhu zvichivanetsa, tinoona hurumende ichishandisa simba kuti itraye kuvanyaradza uye kuti vasataura zvinenge zvichivanetsa.
Tinokwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai chere ticharamba, asi gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende iri kutsvaga vose vakakonzeresa mhirizhonga. Zvinhu zvakamira kudai, vamukwananzi vanoti pachave nekumwe kuratidzira zvakare munyika yose kubva nemuvhuro kudzamara hurumende yavamunangagwa yagadzirisa zviri kunetsa.
Zvokwadi, tiri kutaura kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu zviri kuitika munyika, vanhu vachasara vasina option asi kudzokera mastreets vachiita phase 2 yeshutdown kusvika zvinhu zviri kuchemerwa nevanhu zvagadziriswa. Makombi avanhu havasi kukwanisa kubhadhara kombi iri kuita $3, $1.50 per 10 kilometers.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti vanzi vari kutsvagwa nemapurisa uye vanhu havasi kuziva kuti varipi. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanodarika mazana manomwe munyika yose kubva pakatanga kuratidzirwa neveruzhinji nemusi wemuvhuro. Zvichitevera kuratidzira uku, vanhu vanodarika makumi manomwe vakapfurwa vakanorapwa. Mavanga emabara nevana chiremba vari pasi peZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, hurumende yakabva yavharisa masaisai ose kuitira kuti vanhu vasashandisa Facebook, WhatsApp, Twitter nemadande mutande. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza ZBC kuti hurumende yakavharisa masaisai aya senzira yekumisa kukufambiswa kwemashoko aikonzeresa kukuvadzwa kwenyika. Kunyange hazvo hurumende yakasunga masaisai eWhatsApp, Facebook neTwitter, vanhu vakawanda munyika vari kushandisa app yeTelegram kutumira mashoko nemifananidzo yezviri kuitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muchinoi vanoti vari kutiza misha yavo vachitya kusungwa pamwe nokurohwa nemapurisa nemasoja munguva dzeusiku. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland West mubato iri vaRichard Vitirinyu vati nhengo dzebato ravo dziri kugara dzichishungurudzwa nemapurisa nepamusana kwekuratidzira kwemazuva matatu kwakarongwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. VaVitirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazuva matatu apfuura vachibvunzurudzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwe vanhu pamwe nemhirizhonga yakaitika.
Chavari kuuya vachinditorera chicho hanyitsi kuchinzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya yedemonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika. Is not about party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but iyo they go ahead kuti aiwa titatsanangurire nezviri kurongwa nemisangano yemdc of which MDC hapana pairi kupinda pakatsa nezviri kuitika.
VaVitirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kusakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanaitaidza mhara vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kunaitaidza mhara but nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari different vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumba because anytime they can come and vanonditakura vakazenda neni ndikazotadza nzwisiwa ndakaenda kupi takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime.
VaVitirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vaDike Makombe mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse nevamwe vanoti vagarikai dendera navafani tembo vekuBhanget.
Tori nelist iripo ndotoziva kuna Makanyaire varoda Makanyaire vari kumuda kuna Daigi vari kumuda varoda Nyangairo varoda garikai dendera. Those are the same people, even in Fani Tembo, Varuda, Varuda. Those are the same, some of the people who are Varuda. Vasati vawana futi mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because vari kuyatsotitora ECID vamwe chete saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mumukanwa meshumba.
Dr. Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu. Mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaipisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamutemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kweZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuMashonaland West. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose amai Cherichiramba vanoti vanhu vanodarika mazana manomwe kusanganisira murongi wemusangano muMDC vaAmos Chibaya naPastor Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikwinya. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon zvichichema-chema nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumusha. Vanhu ava vanotiwo vari kuronga kuenda kuDavos kuSwitzerland kunoratidzira zvakare apo vamunangagwa vanenge vari kumusangano weWorld Economic Forum. Tabata amai Teresa Majoni kuti tinzwe zviri kuitika.
zvirongwa zvitatu zviri kuitwa nevana veZimbabwe varimo mudiaspora muno muUK kubatanidza nenyangwe vari kuAmerica nevamwe vari kuSouth Africa. MuUnited Kingdom mune vasangana kuZimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Kune chimwe chikwata chichaenda takapiwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Vakakupai mvumo ndeva
ndivo varongi vemusangano hongu vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu.
Avo vanga vari amai Teresa Majoni vachitaura vari muLondon kuBritain. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevanhu pamwe nekutyorwa kwekodzero panguva iyo hurumende iri kusunga vanhu zvichitevera mhirizhonga yakaitika munyika. Vanoita zvematongerwo enyika vanotiwo mamiriro aita zvinhu muZimbabwe ava kuda kuti United Nations ichitumira mauto ayo anochengetedza runyararo sezvo mauto nemasoja emuZimbabwe achipindira munyaya dzematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zvitaurwa neUnited Nations tinozvigashira nemaoko maviri but tinoda kuyeuchidzawo United Nations kuti izvi ndo zvatagara tichitaura kubva kudhara, kubva makore akudhara mugaba achiripo kuti aiwa hurumende yedu yagara ichizviita kudhara asi zvatora makore kuti United Nations izvione kudai. Asi sezvo vazviona isinokurudzira isu vetadhi kuti aiwa tisagara tivakumbira kuti pindirai vanhu vasati vauraya, pindirai hurumende iyi iri kukomba, iri kutsanzira, iri kupinda mune zvese ichitidzvanyira ichitiuraya. Pari zvino isinokumbira kuti aiwa yasvika nguva yekuti vachiconsider mapeacekeeping forces kuZimbabwe nokuti sekurohwa kwataita nevanhu mawandiwa vakaita vakarohwa vakaurayiwa nevakasungwa. Saka tachikumbira kuti mapeacekeeping forces aya vane mahelmet eblue vachipindawo muZimbabwe vatidzivirirewo kwenguva yakatiwo kana zvichiita 6 months kana gore vachiona kuti tagarawo sei tichikwanisawo kuprotestawo vachitionawo.
Zvekutaurirana zvichabatsira zvakadii apa?
Zvekutaurirana izvi zvakagara zvisingabetseri kuhurumende yedu yeZANU-PF. Tinozviziva takambozviita kuGNU vatavo mbeki vakapindira vamugabe vakadzoka futi papower vadzoka futi papower vangoti gare gare kwegore vatanga kubvisa vaya vamhenge vakabvumirana navo. Saka ichiongori chinzira chitsika chebatero reZANU-PF kuti chero tikabvumirana chatabvumirana nhasi tatasungana chisungo nhasi mangwana vanopandukazve vakuti aiwa izvi zvazvegore rapera izvi.
Mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona vachitaura vari parunare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 4650318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu icho tinopiwa nasi na Ray Choto we Studio 7.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi mukuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutaura namuzvare Margaret Mutsamvi, mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Mutsamvi.
Tinotenda.
Chokutanga muzvare Mutsamvi, chinangwa chesangano renyu ndechei?
Chinangwa chesangano redu ndechekuti tinoda kuti madzimai awane zvakafanira, zvakakodzera zvinoenderana navo, kuti vawane magariro akanaka. Tinenge tichinyatsa kutarisira nyaya yezvinhu zvinovakomberedza, kuti zvinhu zvinovatsigira here kubvira kumitemo yenyika, mapolicies neinfrastructure zvese nemastakeholders.
Pfungwa iyi makaitanga muri mega here kana kuti makaunganawo nevamwe vanhukadzi kuti munge mine sangano rakadai?
Tinangoti pfungwa iyi ipfungwa yakapinda mandiri zvichienderana nenhoroondo yeupenyu hwavo. Pfungwa iyi mukuzokura kwayakaita takazenge taakudanawo nekushevedza mamwe madzimai kuti tinzwe mafungiro avo uye kuti tiwane kuti zvakanga zvakakodzera here kuti vange tichiita basa ratinoita muupenyu hwavo.
Pari zvino zvirongwa zvenyu zviri kufamba sei?
Pari zvino ndingamboti tiri kushanda nemapoka katatu. Tine madzimai atirikushanda navo vechidiki vari muhopely community kuHarare South. Muhopely tanga tichiita atinoti masavings club, zvakati madzimai kuti vanokwanisa kusimukira sei kubva pamatanho emabhizinesi avanga vachiita atingati informal, kuti vasimukirwo akure uye kuti vagokwanisawo kuita formal. Then tanga tine chimwe chirongwa chatanga tinacho mumasvingo kwachivi, chatanga tichida kuti izwi remudzimai riwanikwe richinzwikwawo pakugadzirisa mitemo inowanikwa ichienderana nezvokugoverana kwehupfumi mukati menyika iyi. Kuti mudzimai hatimukanganwi, they are the majority of population yedu. Saka tanga tichiita nyaya yekuti vakadzi vawanikwa vachitaurwa munyaya dzeeconomic governance. Then kubedvisa chirongwa chekushanda nemadzimai vane hurema, tanga tichingotaura nenyaya imwe chete kuti mazwi avo awanikowo achinzwikwa mukugadzira mitemo inoenderana nezvokugoverana uye security yavo, kuti tingavasimudzire sei kubvira munzvimbo dzavari uye kuti mazwi avo nekurarama kwavanoita kuti zvikwanise zvizivikanwa nevanhu vanogadzira mitemo. Nekuti dzimweni dzenguva tinozviona sekuti havachakwanisi kunzwisisa kuti kune mamwe mapoka emadzimai anorarama semararamiro avanoita.
Muzvare Mutsamvi, munosanganawo here nezvipingaidzo? Tichiona kuti izvo masangano mazhinji amunosangana nawo anenge ari masangano anotungamirwa nevanhurume.
Ichokwadi, tinosangana nezvipingaidzo zvakatoti wandei. Asi ndingangoti makore afamba nemashomana napfuura kuti panga pane kugamuka. Basa iroro mabasa mazhinji anosimudzira upenyu hwemadzimai, nokuti pava nemuono wokuti mukasimudzira upenyu hwemudzimai masimudzira upenyu hwemhuri yake uye masimudzira upenyu hwenyika yake. Asiwo mukufamba kwatinenge tichiita mumahofisi ndamboda kutsanangudzira even mune mumhuri chaimo chaimo muchine ndingangoti zvimhingampini zvatinosangana nazvo, kuti dzimweni dzenguva basa ramunoita munoita sekuti makuda kuti mushore kana kutsire pasi vamwewo vanga vagara vaine zvinzvimbo zvavo zvanga zvichionekwa mukati nemainstitutions vai kubva pafamily. Saka taakungoshandisa tsanangudzo dzokuti vanhu vanzvimbo tikasimudzira mudzimai tasimudzira mhuri yese, uye tikasimudzira mhuri yese tasimudzirawo nyika yedu.
Muzvare Mutsamvi, tinonzwa nguva zhinji zvichinzizvo madzimai haakwanise kushanda yese zvakanaka semashandiro anoita vanhurume kana vari pachavo. Imi dambudziko iri muri kusangana naro here?
Ndinoti poka nenawo. Ndinongofunga kuti kungokuzwa kwatakaita tichingonzwa mashoko iwayo achitaurwa, ndinongofungawo zvakare kudzidzo iroro ririko zvakare kuvarume, kuti varume kune varume vasingagoni kusenza vese zvakanaka. Varume vanorwisana munyaya dzemasimba, vanorwidzana munyaya dzemari dzekuda kunzi mukuru. Kana zvichiitika kuvanhurume zvakagara zviri zvinhu zvinogamuchirwa mumagariro edu. Asi ndingangoti kana zvaakuitika kuvanhukadzi zvinobva zvazo, ndingangoti zvinoita sekusimukira pakunzvikwa kwazvo nekuti zvinhu zvisina kumbogamuchirwa. Munhukadzi akangogara achitarisirwa kuti anofanira kunge akangonyarara akangodi. Saka inini ndinongori ndinobhiliva kuti zvinowanikwa kumasaidhesi kuvarume nekuvakadzi, asi kuti kuvakadzi zvakabva zvazotorwa zvikabva zvanyanyisa kutaurwa nezvazvo sitereki zvikaita sekuti vanhukadzi havanyanyisi. Saka ndakangoti sekutaurirana kunoita mapoka evarume kuvakadzi zvinowanikwawo dzimwe nguva munowanikwa musingawirirani pane mimwe miono nemamwe maitiro ezvinhu, nekuti munongoziva vanhu takakudzwa zvakasiyana-siyana, takabva kumhuri dzakasiyana, tinobhiliva mune zvinhu zvakasiyana-siyana even mareligious background yedu. Zvinova zvindo zvinhu zvinotisiyanisa miono yatinoita zvakangofananawo nekuvanhurume.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje muzvare mutsamvi. Tinokutendai nokuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chestudio 7 chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Muzvare Margaret Mutsamvi, mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndichiti muve nemanhero akanaka.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nababa Golden Makusha vari muWashington DC muno muAmerica, tichitarisa tsika nemagariro kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya dzewanano kana dzekuroorana kwevana vari kunze kwenyika. Togamuchirai zvakare muchirongwa vaMakusha.
Ndinotenda zvikurusa nekuti daidza kwamunoita pachirongwa ichi chatinotaura nyaya dzakanaka.
Nhasi toda kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera yetsika nemagariro kunonzi nevamwe kudiaspora kana kumarimuka. Nhasi toda kubvotarisa nyaya dzevanano kuti vanhu vari kuwanana sei mudiaspora. Muri kuona vachitorana vekumusha here tichitarisa roorana vematongo?
Yamataura inyaya inoshungurudza vanhu vazhinji chaizvo muno mudiaspora. Ingangoti inobata nyika dzese kuno kuAmerica, kunana Australia, kunana UK, kupi kwavari. Inobata vanhu pamatanho maviri ekuti vana vatakaunza kuno vakurira kuno vanozivana nevanhu vekuno ndovavanotamba navo ka. Handi munoziva kuti anovaonekwa tafu ndiye anofamba famba, saka ndokwavanenge vachiona ikoko. Saka nekuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vakasiyana siyana pavanenge vari, kazhinji kacho havakwanisi kunge vachiona vekushamwaridzana navo vekuZimbabwe. Saka idambudziko ravanowana iroro. Asi chekutanga chandida kuti nditaure ndechekuti ini ndoti hangu kana vanhu vakanga vaonana hazvina basa kuti uyu anobva kupi, uyu anobva kupi, as long as vachidanana, vachinzwisisana, vachipanana mhiko, vachiziva kuti tiri kupinda munyaya dzekuroorana, nekuti nyaya dzekuroorana dzinonetsa zvedu. Hazvina basa kuti waroorawo kuZimbabwe kana kuti kupi, zvinotongonetsa chete, asi zvinoda vanhu vanenge vakashinga. Saka kuvana idambudziko. Kwozoitawo vamwe vakauya vakura vanenge vakutsvaga vekushamwaridzana navo vekufamba navo, vanoitawo matambudziko akafanana naiwayo. Saka ndinoona kuti taakuona iko zvino vekuZimbabwe vakuroora nedzimwe nyika, vamwe vanoroora nevamwe varungu, vamwe vanoroora nekune dzimwe dzinyika dzekuAfrica ikoko. Asi chishuviro chevanhu chinenge chiri chekuti aiwa, vakuru vakati roorana vematongo, nekuti vaiziva zvavaitaura kuti sei vaidaro, vaiziva kuti kuroorana chinhu zvinonetsa kuti vanhu vazogara.
Asi munomboitawo here muchiungana muchisangana zvekuti vana vanokwanisa kusangana vachizivana vachizoita ushamwari?
Kuungana, vanhu vanoungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana, bhati dambudziko manje riripo nderekuti imwi ndakudaidzai mauya moti mofu makadii makadii, takutoitana baba mupiki baba mukuru sahwira nechii. Ipapo manje vana vaakutoitana zvavo zvavanoita zvekuti kazini uyu vatowanza. Saka idambudziko rekuti vanhu vazhinji manje vanenge vakuti uyu haangaite because anenge aite musikana wangu kana kuti mukomana wangu ukuko, ndekuti kumba kwababa mudiki kana kuti kumba kwaasahwira vedu. Saka ndo zvinowanzoita kuti vana vazo vanenge vatohanzvadzi nehanzvadzi, saka zvinenge zvaakutonea.
Toonawo rimwe dambudziko ririmowo nderekuti imi vabereki pamunoenda kunotandara nehama neshamwari dzenyu, dzimwe nguva munongoenda imi vana muvasiya. Zvimwe here zvezvinhu zvamunofunga zviri kuitawo kuti vana vasanyanyozivanawo verudzi rweZimbabwe?
Ichocho ichokwadi zvikurusa, nekuti panosangana vakuru vana kazhinji kazhinji vana vanenge vachiti hatidi kuenda kofu nekuti kune kune vanhu vakuru vega vega saka vana vanozopedzisira vosara vane mashamwari avo avakura navo avanoenda navo kuzvikoro munoza isusu kana kurora kwataita taisangana nevasikana kuzvikoro kumabhaisikopo nechi saka ndo vavanenge vachiziva vavanoenda navo kuzvikoro saka kazhinji unoona kuti kuzvikoro
tinotenda kuna Jonga katabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 zibandlela 2019 uFraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi igovernment ivale iVPN i-social media ngapha. So abanye basisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe England kumbe kwezinye indawo.
Abantu beZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuthi ngayezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu nguhulumende. Ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende eZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni. Kuthi ke umnumzana Obert Masarauri, umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhla ka-25 Zibandlela 2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ngemva kokuvalwa kwenkundla zebulenjini zokuxhumana lokukhulumisana ezi-social media okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kusukisela ngolesibili, iningi lezizalwane zalelo lizwe phakathi kwelizwe laphandle ziqale ukusebenzisa ezinye indlela ukuze zithole ukuxoxisana okugoqela ukusetshenziswa kwendlela eze-VPN labo-Telegram Messenger. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ndlela, intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMike Hobe uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi kwezokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku.
I-VPN singathi yikusebenza komakhelwane. Ma singakhangela i-internet ithi wena ulendlu yakho lapho wena ovikelwa khona ukuthi uphume phandle uyesenza i-social media leyo. I-VPN ikwenzela ukuthi wena uhambe komakhelwane wakho ufike usebenzise i-internet kamakhelwane wakho ngakomakhelwane. So ngathi ngathi umuntu osemsebenzini mali esemsebenzini wakhe uyakwazi ukuthi aprinte kumbe akhulume labanye bakhe esemsebenzini kodwa ngaye ngikhaya uyehlukeza khonokho kodwa engaba le VPN kuyamakela ukuthi ngaye ngikhaya engavula i-VPN yakhe emsebenzini uyabe sesebenze ngathi yena osemsebenzini ngamafitshane uyabe kwazi ukuprinta kumbe akhulume labanye bakhe engikhaya kodwa kungathi kukhanya ngathi usemsebenzini. EZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi i-government ivale i-VPN i-social media ngapha. So abanye basisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe eNgilandi kumbe kwezinye indawo.
Hayi siyakuzwa mnumzana. Uyazi eningi labantu sebehlawulela impahla abazithengayo nge-Eco Cash. Lapho uhulumende wavala i-social media njalo i-internet, i-Eco Cash yona iyasebenza na njalo abantu abathengisa impahla zabo bayayithola imali yabo na?
I-Eco Cash yayisebenza ayivalwanga ngokuthi i-internet ngokwayo ilezindawo eziningi and kufuna umuntu ofundileyo abekwazi ukuthi avale yiphi indawo nokuvula yiphi indawo ukuze ezinto zisebenze ezizingasebenzi. Ngokubona kwethu kukhanya abantu be-Econet bona i-Eco Cash yabo abayivalisanga yayilokhu isebenza. Njalo futhi ngokuvala kokuqala kwangolwesibili kwakuvale yonke into, wawungakwanisa ukuthi usebenzise ikhadi lakho lebhenki. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wasekubonakala ukuthi hhayi sebevulile i-internet esebenza eZimbabwe kuphela ukuze ama-banks asebenze. So abantu abanamakhadi ama-bank bekwazi ukuthi bethenge izinto zokudla izolo.
Sesibona njalo abontanga abaningi sebeqalisa ukusebenzisa olunye uhlelo obuluzwa ngokuthi i-Telegram Messenger. Njalo bekhuthaza imuli zabo eziphila emazweni ukuthi ba-download uhlelo lolu. Kungani bakhetha ukusebenzisa uhlelo lolu kanti yona i-WhatsApp ayisasebenzi na?
Hhathi ngalesi sikhathi i-WhatsApp, i-Facebook, singathi ama-social media amaningi ngoba lapha singaphela isikhathi avaliwe ngalesi sikhathi. Kodwa ngendlela okusebenza ngayo i-Telegram, ilezi ndlela zokuthi isebenze lapho okubhlokwe khona ama-government. So i-Telegram ngathi yona nga ungakhayela i-WhatsApp njengesitolo lapho uyathenga konto zakho, i-government ifaka abantu ukuthi bekuvale ukuthi ungangeni khonapho. I-Telegram manje yona isebenza phakathi kwesinye isitolo esivunyelwa khona ukuthi thina sihambe khona. So thina sihamba kwesinye isitolo lesi esingathinti kumbe ngu-okay kumbe ngu-10. Kodwa phakathi khonapho ekuleso se-Telegram phakathi khonapho. So i-Telegram isebenza kuhle kakhulu futhi. Kodwa into eyathi abantu abaningi eZimbabwe yikuthi i-Telegram ngoba ayikho ayezakali kakhulu ayinama-bundles. Kuyamele ukuthi abantu bethenge i-data ngokwayo esebenza ku-internet ayinama-bundles njenge-WhatsApp kumbe njenge-Facebook.
Uke wasichasela ukuthi lapho uhulumende wavala i-social media yona i-WhatsApp ibingasebenzi njalo i-Facebook njalo i-Twitter. Uhulumende angaphinda bese sivala njalo i-social media yona i-Telegram izabe isebenza na?
I-Telegram yethu isebenza. Uhulumende engavala i-internet yisho lesi sikhathi kuphela angavala khona i-Telegram. I-internet uma isebenza, i-Telegram izasebenza.
Ulawo yini amazwi okushiyela uZulu?
Okwathesi singathi abantu abasenza ama-VPN nje bekhulumisane lalabo abangekho elizweni.
Kodwa wona ama-VPN atholakala kanjani?
Ama-VPN kuhamba ngokuthi usebenzisa ntoni ukuthi ungene ku-internet. Uma ule phone esithi ngama-Android uyangena kulapho kuthiwa kukhona kuse-Play Store. Uma ule iPhone ungangena lapho kuthiwa yi-Apple Store or i-App Store e-Apple. Ma ule computer kumbe i-laptop kuyamele uvule u-Google udinge kulapho ku-Google i-VPN esebenzayo.
Yebo ke lo mnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi yozokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku sikhokela lapho esecingweni eseHarare. Kunjalo nje ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni kanye laphakathi kwelizwe. Ngolwesithathu batshengisele kweleSouth Africa, balandelwa ngabeiBotswana ngolwesine, namhlanje batshengisele njalo kweleBrithani. Sibe lethuba lokuthola ecingweni umnumzana Nkululeko Sibanda obese kutshengiseleni okwenzakale edolobheni leLondon kweleBrithani. Siyakwamukela Sibanda.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila thina. Ungasichasela ukuthi kwenzakalani kumbe kwenzakeleni khona ngapho ngaseNgilandi?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka kumabandla akhiyeneyo lezingaphathekayo kwezombusazwe zicabanga ukuthi kuqakathekele ukuthi zitshengisele kusigodlo seBrithani eLondon ukuthi ukubulawa kwabantu lokho okwenziwe kweleZimbabwe kuyinto embi, njalo labo abenze lokho kufanele babotshwe ngumthetho waseZimbabwe langomthetho we-United Nations. njalo kukhanya ngalo kutshengisela lokhu kuzaqhubeka kusiya phambili, kube namalungiselelo ukuthi kutholakale abantu abazakuya ku-embassy ye-Sweden ukuthi kuzanywe imizamo yokuthi kungakhulunyiswana lohulumende we-Switzerland, sorry, ukwenzela ukuthi umnumzana u-Emmerson Mnangagwa olohambo lwakhe lokuya e-Davos axwayiswe ukuthi uqakathekele ukuthi abuyele kwele Zimbabwe, kuyekhangelwa indaba yakhe lo-General Chiwenga eyokubulawa okwenziwa abantu libutho.
Ye, ekutshengiseleni lokhu liye latshengisela esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele Bhilithani, lenelisile na ukukhuluma laye?
Ngasenelisanga ukukhuluma laye, bekungadingeki ukuthi ukhulunywe laye kangako. Abanye bakhulume laye kodwa ngendlela wabenelisa ukungena phakathi, kodwa bekuqakathekele ukuthi sitshengise umphakathi wele Britain ukuthi izinto zimbi. Sinanzelele kakhulu njalo ukuthi sesithole ubusekeli bokuthi ulawa kwabantu bekuyinto embi lusuka emazweni phose wonke nje omhlaba jikelele, lamabandla kumbe singathi lama-organization aqakathekele afana le-organization eyayikhokhelwa yasungulwa ngu-President Nelson Mandela ethiwa yi-Elders Group. Laba lawa sebethe khona hatshi ukubulawa kwabantu kuyinto embi, bekungafanelanga kwenziwe njalo kufanele kulungiswe, nokuthi uZimbabwe nje ulelungelo lokuthola impilo engcono kulaleyi esiyinikwa izana.
Aliyenelisanga na ukubuza ukuthi kathi vele ibona ubulembu buvalelweni i-internet access?
Ukubuziwe lokhu kodwa udubekelo lolo lokuthi bekungela olempendulo esegcekeni, ebekumgceke ukuthi labo banganabawazi. Sithola imbiko ngemva kwalokho, sithola imbiko eminingi kakhulu etshengisa ukuthi izinto ngana zimanga kuhle kuzanu p f lapha. Mhlawumbe vele bebebulala abantu kuyimpi yabo nje eyomphakathini kuzanu engelani lathi kumbe engelani lokutshengisele kade kusenza abantu beZimbabwe, kodwa badlala ngokuthi babulale abantu. Khonokho mbona yani kuzadinga ukuthi abantu abafana lo mnumzana u-Emmerson Mnangagwa lo-General Chiwenga bakhangele imibuzo eqakathekile kakhulu engabe ivela lase ingabe ifanele ifike la ku-HEC.
Libona ngani eDavos lapho liza kwamukelwa na ukuthi livimbe umnumzana Mnangagwa kuba aqhubekele phambili ngohambo lwakhe?
Umnumzana Mnangagwa angaqhubeka enze lokhu akufunayo, kodwa asizazi. Kuqakathekile ukuthi laba abazakhuluma laye bazi ukuthi ulodubo olukhulu ekhaya njalo ungumbulali, unamacala amakhulu kakhulu afanele ukuthi alungisiswe. Khonokho kuzenza ukuthi lanxa esengathi uyakhulumisana nabantu nje bamazi ukuthi muvi uyesabeka ngumuntu ongelathando, ungumbulali.
Ye, ngikuthazo bani ongayitshiyela kubalaleli kuZulu nje wonke waseZimbabwe?
U-President Nelson Chamisa otholakale eborder ezimfeni zabantu ababulewe yiZanu PF ikhokhelwa ngumnangagwa lo General Chiwenga, uthole umbiko ovela ebantwini othuna, hayi abantu laba ababulewe kufanele amacala lawa athonisiswe. Laba ababuleleyo babanje kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani. Basebesithi abantu akade bekhuluma lo President Nelson Chamisa bayakhuthaza yena, bayakhuthaza lezwe leZimbabwe ukuthi kungekelwa abantu laba, kumbe uZimbabwe kangadini ukwenzela ukuthi ukuzinikela lokho okwenziwe ngabantu beZimbabwe kungabi nje ngokudlulayo mahlayana, kube yinto ezaletha ukuthula inguquko lengqubekela phambili kwele Zimbabwe. Ngakho ngithi kuZulu weZimbabwe, qhubekelani phambili lisenze umsebenzi wenu wokulungisa indlela eZimbabwe. Siyabona nokuthi amasotsha namhlanje akhanya ethukile sephuma sithona, hayi laba bantu kade bela abantu ngamasotsha abalekayo emsebenzini bebengaxhinywanga kanjani kanjani. Okusegcekeni ukuthi babulela abantu sebesesaba amacala abo. Sizaqhubekela phambili njengoZimbabwe silungise indaba yokuthi amacala lawo athonisiswe, lokuthi uZimbabwe alunge abe nempilo engcono lokuthuthuka.
Lenhlala kahle ngcono. Hayi, siyabonga kakhulu sibani.
Ngiyabonga.
Yeah. Lo ke bengumnumzana Nkululeko Sibanda owebandla le MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Lapho ke bekhuluma ngokutshengisela kwabeZimbabwe phakathi kwelizwe langaphandle kwelizwe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wethule umbiko wazisa ukuba umkhokeli wale inhlanganiso umnumzana Obed Masaraure uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kwefika umhlaka 25 izibandlela 2019. Walelwe ukuhlawulela imali yesibambiso e-bail ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare esetheswa amacala okubazelwa ukufuna ukuvukela uhulumende. UMasarauri ubikwa ebuye wazothathwa emzini wakhe ngabantu ababuye behlome bephelele ngembhobho langenduku lamhlanje ngomgqibelo ekuseni mhlaka 19 zibandlela. Abamtshaye kakubi phambi kwemuli yakhe andubana bambophe. Abeathuzi basole kakhulu ukuphathwa kubi okwenziwe umkhokheli wabo okufakazwa nguNobhala obona ngehlelo zabesifazane kuwathuzi unkosazana Mo Blessing Nyambara, kodwa besithi bazoqhubeka laphambili belwela ilungelo labo ngoba lokhu kujonge ukuphazamisa ilimpi yabo.
They court ruled that our president of Masaraure be remanded at Chikurubi.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu umnumzana Obed Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushawa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengaluxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Lo ke bekungunkosazana Mo Blessing Nyambara unobhala wohlangothi olubona ngezabesifazane enhlanganisweni yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singakangeni esikuhlandla lethu lesibili wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho lakwele Somalia zibika ukuba kulamalunga eqembu labalwa becatsha eliliswa kulelo lizwe ele Al-Qaeda abangaba ngamashumi ayisikhombisa abulewe ngabebutho likahulumende ekuhlaseleni elikwenze inkamba zabo eduzane ledolobho leKismayo. Kuthi ke inani lasebefile engozini yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ngolwesihlanu kwele Mexico selifike kwaba ngamashumi ayisithupha lasithupha 66. Usibalukhulu wesabelo se-Hidalgo uGovernor Omar Fayadi utshele umhlangano lentathelo zindaba eMexico sithi ukuba kulaba ngamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abalimele kakubi. Enkundleni okwamanje wathi silethe uSithandekile Mhlanga esethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC kulandela ukutshengisela ngendlela yokuhlala ezindlini i-stay away.
You know what?
kwenzakala abantu vele bathi umsindo nalo ayisho abantu abavele belambile but ebantwini kade kungalankinga ebantwini endlini kade bezihlalele ezindlini zabo bekulutheni kwabo khonapho besiyagqekeza ezitulo kade begqekeza nje kungabi kuhayi umsindo ikakhulu enkulumane lapho ko-chopis bagqekezile akuzange kube lo msindo komnyoro lapho kungathi kube amapholisa kwangaba lokudubula lokudubulana amapholisa sedubula ngoba kade bavula kade baqale ngokuvula ishophu kade vele ikhiwe ade ungasik ukuthi amashophu kade evulile yona leyade khiwe kade bewagqekeza ikakhulu ku-area lapho engikhona azange ngizwe ukuthi kulo muntu olimeleyo ngoba kade bethatha izinto ngochophisi oseduze lami kwazi kwaba kusasa kwakhona kungala kugqokozela kungala mtolwa lo muntu kungala pholisa baze baceda ukuthatha izinto esidolo basishiye singasila lutho.
Besibona le mfanekisweni ukuthi bekulabantwana labesifazana lapho bekungabafaka engozini yini?
Bekubafaka engozini abantu ngavela abantu bedubekile abantu besendlaleni kuyenzakala ukuthi bayenze izinto ezinjenga lezo bekhohliwe lokuthi khonapho bengixoxa nabanye umama ngisithi kodwa abantu isilindi sabo. Umuntu uyakhohlwa ukuthi angangena laphana bamvalele phakathi khonaphana uyabezathini babalalo ingozi vele bebengayiboni lakathe sikabe iqoqa abakhohliwe ngako ukuthi kungaba le ngozi ngomumo okhona elizweni vele bathi khona vele kade kumele sithathe sesimelele ukuze ukuthi yena umnani kakuzathini. So abantu yi-attitude asebelayo ukuthi vele bathethe ngakomo bekhohlwa ukuthi izitolo kasezigovernment izitolo ngezabantu laba abazama ukuziphilisa kodwa bakwenzile ngendaba zodubula ukhona elizweni e-South Wales khonapho kangihambanga kulo muntu ovele ethawni esithi abantu bakule nkalakatha i-Q kodwa abantu kukhanya bathenga impuphu ngobumumo lo abantu kazange becabangele ukuthi kungenzakala khonokho okwenzakeleyo abantu kufika abantu vele bengalakudla ezindlini okokuthi mina nginje ngile khithi ngiyapheka isithwala komnyoro khonapha abantu bebebuya kini bethi sicela upheke endlini khonapha sizothenga ngoba sifitakale singalani singalampuphu singalanto esilayo angiyalile mina ngithi hhayi embasiza nje ukuthi umntu angamcuphela impuphu mbe ngimnike awukokudladla but okokuthi ngipheke hhayi azange ngimvume ngalile.
Njengenkokheli liyavuma ukuthi ngempela uhulumende lo uyehluleka njengalokho okuthiwo ngabantu?
Awukwehluleka kuyehluleka sibili liqiniso iqiniso ukuthi empilweni nxa sesikhangela iqiniso ngeqiniso awusoze ukuthi after election umuntu ozuze 40% umvalele phandle. I-40% i-percentage enkulu kakhulu ukuthi umuntu lwana kumele umkhonside ucabanga ukuthi abantu abamvoteleyo bangaki. Abantu abadlula imiliyoni abamvoteleyo umuntu yena lo wena umthathe lula. And uthi umthethe lula izinto zingahambi kuhle elizweni. And uye uthi ungu-president ukwanisa ukuthi uphume live. Utshela abantu ngokukhwela kwefuweli ubatshela ukuthi siyimali engaka urate usebenzisa i-rate ye-black market urate i-bond note le-US dollar kutshengisa ukungabi umkhokhelo oqotho ngoba ebantwini ubatshelana abantu usubathatha ukuthi vele abantu yizilima vele gabagabanye. So yinto ethige yonke leyinto yindaba yefuweli abantu beyenza i-stairway besizaba khona but ifuweli yethige yonke into ukuthi hawu kanti upresident u-serious nxa esenza into ezinjengalezi i-rate yona leyo uthethe ngaphuma wahamba ku-black market i-US dollar is one is to three i-rate ye-black market nale i-black market ngekabani ureta ukuthatha ngapho khonokho ku-rate ibond note elingatheni ngaphandle kwelizwe elikhonapha kuphela eZimbabwe lu-rate ulinike wena ilokhu vele i-rate yakho oyifunayo eku-black market akukho fair ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, bathi kusina kudedelana othi sidedele kuChris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande.
Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sihlaziya ke ukutshengisela okusanda yenzakala. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ubone njani ukutshengisela lokhu obekukhona wokukhanya kungani kuzaqhubekela phambili?
Ye, ukutshengisela ukukhanyele loba nje sisazama ukuthi sikunanzelele ukuthi kathi vele kuyazala nkomoni, ngoba akuningi okuvelayo ngokutshengisela lokhu, especially involvement yabantu besibuthweni begqoka ama-civilian bengekho kuma-uniform bephethe izikhali. Esithe sithi siyakhangela sathola ukuthi ZBC ibisenza ngani laba bantu abathwele izikhali ngama-civilian, kodwa sesikunanzelele sakuthola ukuthi ngabantu besibuthweni abathwele izikhali. Njalo amanye ama-report esiwazwayo vela kwezindawo kungani yibo futhi abathungamela ukuthi kwenzakale lokhu okwenzakalayo. So-ke uhlupho nje esibhekane lalo ukuthi abanye abantu bagcine sebemosha lapha, kuluthwa ezitolo, kuthiswa, zadilizwa. Esinanzelela ukuthi mhlawumbe kugcine sokungani sokulahleka injongo ye-demonstration day, ngoba cabanga ukuthi ukubhidlizwa kwempahla okwenzakele isikakhulu kubo-businessmen aku-affecti kakhulu uhulumende lowo ngiyohlukumeza abantu, kodwa ku-affecta kakhulu labo abadilizele batshontshelwa impahla zabo, ngoba kungayisibo mhlawumbe singathi yibo ababangela uhlupho lwabantu bakithi.
Kungani usithi wena kukhanya bona laba bakubutho yibo kade bekhokhela kade kwenzakala?
Ya, lokhu sikuzwa kuvela kuma-report abantu abakutshoyo lalokhu abakubonayo, ngoba akuzwisiseki vele ukuthi into yona leyi injani. Yikho ngithi nje into engelakhanda ongeke wayicasisa ukuthi kathi kuhamba njani vele.
Manje ezitolo lapha ikakhulu emalokitshini abantu bazathenga ngaphi, njengoba izitolo zagqekezwa kungasela lutho, bazaphila njani ngokubona kwakho?
Kuzima kakhulu, ngoba abantu babengazilungiselelanga lokhu. Ikakhulu sinanzelela lokuthi imali iyahlupha, sivela kumakhisimusi, kuvela eminyaka yonke kuhlala kule January disease. So abantu babengazimiselanga ukuthi usithole njengalolu lungavela ngembangela yokuthi imali layo babengalayo ukuthi mhlawumbe babezahlele zama ukuthenga ukudla okuningi bakugcine. So sokuluhlupho vele ikakhulu ebantwini laba abathento leyisenzakala bengela mali bengangenanga ezitolo. Okunye esikunanzelelayo, umsika lo esingathi i-black market usuvuke khwashu, ngoba uthola le ntengo ezigoqela ompuphi 10 kg yempuphu sezithengiswa ngabo $15, okuyinto esisinda kakhulu abantu, ngoba abantu bevele bekhala bengela mali. Okuningi kubangelwe yikhona lokhu futhi ukukhwela kwe-fuel okwenzakaleyo okuyanawuswe nguye umnumzana uMnangagwa kuviki eliphelileyo. So sibone ngani kuzaba luhlupho olukhulu. Namhlanje izitolo bezivuliwe town ezilithwani, ama-supermarket amalithwani, abantu bebethola ukuthi bekulodwendwe olukhulu, abantu bezama ukungena phakathi bethenga khona lokhu abangelakho ezindlini, kodwa zabuya zavala futhi ngo-5 wantambama.
Sizwa kuthiwa lilelunga lebandla eladutshulwayo, ungasitshela ukuthi unjani okwakathesi?
Hayi, ungani ubangcono, ngoba ngelanga okwenzakala ngalo ngemva kokuthi wayeseyopheka kakhulu igazi ekhanda lapha, senelisa ukumtholela i-private hospital through ama-doctors for human rights. Bakwanisa ukuthi lanxa kwakunzima ukuthi imoto imlande, sathi nasikwanisile ukuthola i-ambulance iyakwanisa iyagijima yamthatha, wasethola-ke ukusizakala eselatshwa. Engikhuluma nje kathesi uyarecover, usendlini yakhe, ubangcono.
Hayi, kuyezwakala isikhathi singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga njalo lakubalaleli kakhulu lapha ekhaya. Sithi hayi, asimeni sikhangeleni phambili sibone ukuthi kathi vele into yona leyi izophutha iphetheni, ngoba abantu bakithi basenkingeni kakhulu.
Hayi, siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga laye njalo ngokufanayo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Si
Siyabonga ke okagandi kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu beZimbabwe babanjwa ngamandla okudinga ezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge-Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu ngohulumende. Emva kwabo ukudlakala lobulembu lobu okwenziwa ngohulumende kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni okugokelela seNgilandi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, Braxit is Jeremiah.